This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 6/2014 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Congress yeZANU-PF inoti mutungamiri wayo vaRobert Mugabe ndivo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 vakamirira bato ravo apo vachange vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana ekuberekwa.
Inyaya yakati omei nokuti zvinhu zvakatadza kuitika homwe ichiri nani uye nguva ichiripo kati as of now ndikuona sezvinhu zvisingagonekwa chivhika kana kuti kubudirira nekuda kwesituation iri munyika medu.
Zvisungo zveZANU-PF zvinotambirwa nenzira dzakasiyana-siyana nevamwe vagari vemuHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Congress yeZANU-PF yabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira chekuti mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe ndivo vachamirira bato ravo musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna 2018. Izvo zvinoreva kuti vaMugabe vachapinda musarudzo idzi vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana. Panopera temu yavo yemakore mashanu vanenge vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe ekuberekwa. Congress yeZANU-PF yatambirawo mudzimai wavaMugabe, amai Grace Mugabe, kuti vave mutungamiri wesangano reWomen's League mubato iri.
I want to thank you and thank you most heartily, most profoundly for voting for me once again.
Ayo anga ari mashoko emutungamiri webato reZANU-PF vari mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuCongress yeZANU-PF iri kuitwa muHarare. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera ari kuCongress iyi. Ivan, waswera sei? Ivan? Ivan, uri kundinzwa here? Ivan? Nare yacho inenge iri kuti netsei. Ivan, uri kundinzwa here? Makateerera kustudio 7 tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vateereri munokwanisawo kuti munge muchinzwa Studio 7 pa 909 AM. Kana muchidawo kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Tichaedza kuti tibate mutori wedu wenhau Ivan ari kuZANU-PF Congress, asi taitawo hurukuru nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbotungamira vadzidzi paUniversity of Zimbabwe vatapera kapuya. Vanoti kunyange hazvo vaMugabe vakwegura, hazvisi kuvashamisa kuti vanoda kuramba vari pachigaro, asi vati zvinogona kuzokonzera mutauro mune ramangwana. Tabata vakapuya kuti vataure nezvenyaya iyi.
Muna 2018 vamugabe vanenge vane makore 94 kuti 95 kukura bopa data kuti munhu anyatsokura zvino chinonyanya kuti tachikamadza ko chinofanira kunge chichikisa vanhu veZimbabwe ndechekuti at 94 political career yavamugabe tinotenge takatarisira kuti tichange tichiona masoja nevanhu vavo veintelligence and so forth vava ivo vane vachamhanyisa maelection handitarisiro kuti vamugabe chaivo vachine simba rekuti vangamire dzimwe makore matatu mana kuti vazokontesta kuti vaite president.
Asika vamwe vakapuya vari kuti vamugabe vachiri vakasimba uye vaine njere dzakapinza.
Njere vangave vainadzo havo dzakapinza, tingati njere vangave vainadzo dzakapinza kana paine vanga vachinyatsoona vamugabe mazuva maviri matatu ekongress yava vangapupure kuti njere dzinenge dzaenda. Vanotarisa njere dzevanhu vachembera vese vanoziva kuti njere dzinokwanisa kuretena memory yakare zvavaiziva zvakare zvakaitika kuma80s nekuma70s vachiri kuzvitaura nemutserendende, asi zvinenge zvaitika zuro havacharangarire. Njere dzomunhu mukuru dzinenge dzoita dzichikanganwa zvinhu zvaitika zuro. Vanga vakateerera kongresi yavamugabe nhasi chaivo vasati vapedza kuvhara kongresi yavo vatomboti pasi nezano, hatizive kuti kana chiti vachine njere dzakadzama dzingave idzo njere here dzingati pasi nemusangano wavo vachidaro kune vanhu vavo vavaunganidza pamusangano iwo.
Ko, munoti kudiwo nekukwidziridzwa kwaitwa amai Mugabe kuti vatungamire Women's League?
Kukwidziridzwa kwaitwa amai Mugabe chinhu chagara chatoonekwa zvevanga vakatarisa politics dzeZimbabwe mwedzi miiri namavhiki achangopfuura zvanga zvavapachena kuti mukadzi wamugabe achazenge achipindawo mumatongerwo enyika. Asi kupinda kwake mumatongerwo enyika uku hakusi kungoti kupinda kwekuti madzimai chavo varoda kuti mai Mugabe vanga vari mutungamiri wavo, uku kutopindwa mupolitics nekuti mai Mugabe ndofunga ndova kutoumanikidza vamugabe kuti ramba uripo.
Ko, munotiwo kudi nemashoko avamugabe ekuti hapana munhu adzivisa mai Mujuru kuuya kumusangano yevanga vakasununguka kuuya nevamwe vakaita savana Mutasa?
Vanoti havana kudzivisa mai Mujuru, asi ungati hauna kudzivisa munhu iwo uchiti pese pawasumudza muropa wavhura muromo uri kuti mumwe imbavu.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vaimbotungamira vadzidzi paUniversity of Zimbabwe vatapera kapuya vachitaura vari parunare kuAustralia. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisa kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvare Ekenia Chifamba, mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana. Rimwe remasangano anokurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzemwanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Chifamba.
Tinotenda makadii zvenyu.
Makanyanyotarisa matambudziko ari kusangana nemwanasikana nyanya vechidiki, mungati ndeapi?
Anyanya kutishungurudza isusu inyaya yekushungurudzwa kwevana vasikana vedu pabonde, yatiri kutaura isusu muchirungu kuti sexual abuse. Isusu pazuva rega rega tinotosangana kazhinji kachona kana nemakesi matatu anouya evana vari kushungurudzwa. Kazhinji kachona vanhu vari kuvashungurudzwa vatohama dzepedyo, baba baba munini kana hanzvadzi chaidzo.
Pangange pane vamwe vakateerera pari zvino vane vanasikana vari kusangana nematambudziko iwaya amataura vanofanira kutora matanho akaita sei?
Isusu kubazi redu tiri kuti hatisi kushanda nemwanasikana ari ega. Ndosaka tichiti takapinda munharaunda kuti tinobata vana baba, vana amai, pamwe chetepo nevachengetedzi vemutemo. Zvichiendawo zvakare kune madzise nemadzisabhuku. Ndivo vanenge vakati kana muri munharaunda zviya pachishona vanotichengetedzera tsika nemagariro. Isusu sebazi riri kuchengetedza vasikana munharaunda mumamisha umu tiri kuita atiri kuti maincome generating project, mabasa emaoko atiri kuita nemadzimai, kuti tikange tapa madzimai akaita iwayo ndo akubatsira vasikana kuti vange vachienda kuzvikoro. Kana kuzvikoro vadzidzisi vakaona zvinhu zvakadai zvichiitika, ngavatibate isusu tinochengetedza vasikana, kana kuenda kumapurisa chaiwo ari padyo. Nekuti tikaramba takanyarara tisingatauri nezvazvo, vana vedu vanopedzisira vasisina kwekumhanyira. Vari kuteerera chirongwa, isu tine zvirongwa zvatiinazvo. Nekuti hazvidi munhu mumwe chete, ndokukwanisa kwavanoita kuwana rubatsiro. Nekuti isusu toda kuita yatinotipa chirungu one stop shop inoita kuti mwanasikana wedu aone kuti akachengetedzeka zvese anozviwana panzvimbo imwe chete.
Asi zviri nyore here kuti mumwe anenge aona kana kuti awitnessa mwanasikana achibhinywa akwanise kuenda kunokumhanyara kumapurisa?
Tinozviziva kuti haisi nyore kuti munhu aende kunomhanyara, asi isusu magadziriro atakaita ndeyekuti ukauya uchitaura kuti une nyaya, hatitaure zita rako, hatitaure kwaunowanikwa, tinongoitora toenda nayo isusu kumapurisa. Toenda zvakare kumakoti, toenda nemwana kuchipatara, tomupa counseling, toona kuti mwana aiswa panzvimbo yakanaka. Saka kazvino
Tinotenda mutori wedu Marvelous Mhlanga Nyawe nechirongwa icho Women's Forum. Iko zvino regai timbozame zvakare nhare yedu kuti tiende kuHarare kuna Ivan Chifera kuti tinzwe zviri kubuda kubva kuCongress yeZANU PF. Ivan, wakadi?
Ndinofarawo kana muchifarawo.
Aiwa, isu tiri nani. Ndanzwa kuti kuri kupisa kuHarare nhasi.
Kuri kufisa zvisingaiti.
Ivan, vanhu vakawanda vanga vakamirira kunzwa kuti ndaanani vachapinda mupresidium kunoita muteedzeri wemutungamiri wenyika. Pane vateedzeri vaviri vanga vachitarisirwa kuti vanga vachidomwa nasachigaro webato. Zvaitwa here izvi?
Izvi hazvina kuitwa. Ndingati kutaura kudai izvezvi, vamugabe vaakutopa mashoko avo kuvhara musangano wecongress. Saka havana kudoma vateedzeri vavo vaviri nasachigaro. Asi zvaitika ndezvekuti vadoma nhengo dzezvi central committee. Munozivani pasi pemutemo, pasi pebumbiro rezanu pf, vamugabe vanopiwa mukana wokusarudza vanhu gumi vanopinda mucentral committee vanenge vasina kusarudzwa kumaprovince. Saka izvozvo zvaitwa. Vadoma vanosanganisira mamwe makurukota anga akatadza kupinda mucentral committee kumaprovince avo, vakaita savawota muzendi kumasvingo, vasimbarashimbenge kumidlands, navasikanyiso njovu. Vamwe vadomwa vepapo vanosanganisira vajosephine gandia, vaabsolom skosana, vamudhume muchivende, vaguy georgias nemutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko nekutepfenyura vasupamandiwanzira.
Ko zvanziwo kudii nenyaya yaamai mujuru navamugabe?
Vavabata-bata vakati ivo ndivo vaitovasimudzira, asi vanoti vakavasimudzira vakavakurudzira kuti vaende kuchikoro, asi vanhu havana kuzofara nezvavanga vakuronga kuda kuvabvisa pachigaro. Uye vataurawo kuti vakati hatingambomurambidza kuti auye kumusangano asi kuti vangorega vega. Vati hatidi kurwisana, asi chatisingadi ndechokuti tibvisane pazvigaro nechisimba.
Asi panga pachipowa here umbowo hwekuti mai mujuru vanga vachida kuita izvi kana kuti vanhu vanga vachingorova bembera?
Vanga vachingorova bembera vachingotaura kuti vanga vakuenda kun'anga vachiitawo nezvinhu zvaangowanda wanda, asi havana kupa umbowo chaihwo hunoratidza kuti ndo zvange zviri kuda kuitika.
Aiwa, tinotenda zvikuru Ivan, nekutizivisa zviri kuitika kuCongress.
Tinotenda.
Tatenda zvikuru. Iko zvino tochienda kune mumwe mutore wenhau Thomas Chiripasi kuti atipe nezvezvisungo zvebato reZANU PF.
Vachitura semunyora anoona nezvemutemo muZANU PF, vaEmerson Mnangagwa vati vatevedzeri vemutungamiriri wenyika vachadomwa pachishandiswa chibvumirano chakaitwa neZANU PF neZAPU muna 1987 cheUnity Accord. Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati nyaya dzekuti ndiani achatora matomu kubva kumutungamiriri wenyika hadzisi kuzogadziriswa nekuti vanodomwa sevatevedzeri vavamugabe vanofanirwa kuzokwikwidzwawo pakongresi inotevera. Mutauriri wedare reparamende uye varivo vanga vari sachigaro wekomiti yanga ichitarisa mamiriro ezvinhu mubato pakongresi vaJacob Mudenda vatiwo kongresi yabvumirana kuti munhu wese achawanikwa achikonzera kuumbwa kwezvipoka zvipoka mubato achadzingwa zvachose. VaMudenda vatiwo bato ravo richatora matanho nenyaya yevarungu vachiri mumapurazi. Sachigaro wekomiti yanga ichitarisa nyaya dzemagariro evanhu amai Stembise Nyoni vatiwo vabvumirana kuti vasimbaradze nyaya yekuwanisa vanoshaya dzimba dzekugara pamwe nekusimudzira mararamiro avo.
To prioritize the provision of social protection, productive assets, including land, credit.
Tinoda kuona kuti upenyu hwevanoshaya hwasimudzirwa kubudikidza nekuvavakira dzimba dzekugara zvinoita kuti upfumi hwenyika yedu husimukire.
Mumwe mugari wemuHarare vasichiwa takaruza vanotiwo havaoni izvi zvichiitika sezvo homwe hurumende yakaboka pari zvino.
Inyaya yakati omei nokuti zvinhu zvakatadza kuitika homwe ichiri nani uye nguva ichiripo pati as of now ndikuona sezvinhu zvisingagone kuachivhika kana kuti kubudirira nekuda kwesituation iri munyika medu.
Sachigaro wekomiti yanga ichiongorora nyaya dzemaguta munyika uye vari gurukota rezvekurima vaJoseph Made vatiwo kongresi yabvumirana kuti varimi vatsva vabatsirwe nezvekushandisa kuitira kuti nyika iwane chikafu chakakwana. VaMade vatiwo varimi vose vachange vave kusungirwa kutengesa chimwe chikamu chegohwo ravo kuGMB. Vachitaura sasachigaro wekomiti yanga ichiona nezvezvivakwa uye vari gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaObert Mpofu vatiwo vabvumirana kuti migwagwa mizhinji igadzirwe zororo rekisimusi risati rasvika. Asi mumwe mugari wemuHarare vakuda kwashe Chiunye vanoti zviri kutaurwa navamupofu izvi kuedza kuda kubata vanhu kumeso pasina chiri kufamba.
Zvona mupofu hazvinyatsogamuchirika nekuti tikanyatsozvitarisa tane dambudziko remapotos kwenguva yakareba mumarodzi yedu mumatauni yese ende havana kumboisa effort panguva dzesedzidzi kuti anyatsogadzirisika. Saka kungotaurira vanhu kuti vangobvuma vagutsikane mukati memwoyo mavo bhata pasina chinozoitika nekuti kana tasa kuti even mari dzavo dzacho dzekuti vagadzise marodzi yese handifungi kuti vanadzo pamwe mari dzacho kana dziripo dzichitorwa dzigonoshandiswa zvimwe zvinhu zvekutiwo zvavo zvifambe asi kuti marodzi acho agadzirisike hapana chinenge chichigadzirisika.
Zvichakadai vaMudenda vati musangano wekongresi uyu wabudawo nechisungo chekuti Zimbabwe igamuchire nhaurirano nenyika dzekumavirira dzakaita seBritain nedzimwe mukuedza kugadzirisa ukama hwayo nenyika idzi. VaMasamvu vati danho ratorwa nezanupf iri idanho rakanaka vachiti danho iri idanho raifanirwa kunge rakatorwa kare. Zimbabwe haisi kudyidzana nenyika dzekumavirira nepamusana pekubirirwa kunonzi kwakaitwa sarudzo kubva muna 2000 kusvika pari zvino pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Asi ZANU-PF inoti vamugabe nevamwe vavo vakatemerwa zvirango pamusana pechirongwa chekugovera vatema minda chakatangwa nebato iri muna 2000. Chimwe chezvisungo zvabuda nekongresi yeZANU-PF kuvaka chikoro chichange chichidzidzisa vatsigiri vebato iri gwara remusangano kana kuti School of Ideology. Kongresi yeZANU-PF iri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Thomas Chiripasi.
Tinotenda Thomas neurombo vateereri nekumboonetsa kwenhare patachitaura naIvin Chifera, asi zvinenge zvazoita zvakanaka sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Kongresi yeZANU-PF inoti mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe ndo vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018 vakamirira bato ravo apo vachange vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana ekuberekwa. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanotambirwa semukuru wesangano remadzimai reWomen's League. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Tube.